and 2000 UTC.
Mangwana nakanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 14 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi maviri nevasere 128. Masangano manomwe emudunhu reSADC anobuda negwaro rine zvaanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau Hopewell Chingono anotarisirwazve kumira pamberi pedare redzimhosva nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi maviri nevasere 128, zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe 4,990. Nezuro vanhu vanoita makumi mapfumbamwe nevanomwe 97 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi manomwe nemumwe 71. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino dunhu remasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevanomwe 1927. Masangano manomwe emudunhu reSADC ari kusangana kumucheto wemusangano weSADC Ordinary Summit akabuda nezuro negwaro rine zvaanoti kuchorwa kwedzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nezvaanoda kuti zviitwe mukugadzirisa matambudziko aya. Gwaro iri rakasvitswa kuhurumende yeZimbabwe, kusangano reSADC pamwevo nekusangano reAfrican Union. Masangano ayo anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum, reSouthern Africa Human Rights Defenders Network, reHuman Rights Institute of South Africa, reCenter for Democracy and Development, reku Mozambique ne deShwanelo, reku Botswana, reMalawi Human Rights Defenders Coalition, pamwe nereChapter One Foundation reku Zambia, akabatana ose mukunyora gwaro iri. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nebato reZANU-PF vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti mashoko evanhu vari kuda kuzvibisa zita renyika. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti chakaita kuti vanyore gwaro iri ndechekuda kuburitsa pachena matambudziko avari kusangana nawo muZimbabwe pamusoro pekodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chaita kuti masangano manomwe awa anyore gwaro iri ndechekuda kuburitsa pachena pajekerere matambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe maringe nenyaya dzehuman rights, kodzero dzevanhu. Zvakakosha kuti patinenge tichitaura pave nekuwirirana kuti maproblems atiri kusangana nawo ndeawa. Zvikadaro tinokwanisa kushanda pamwe chete towards a solution kuitira kuti tigadzirise matambudziko atinawo. Naizvozvo masangano manomwawa vawirirana atingati ma key human rights problems atiri kusangana nawo muZimbabwe. Asi zvikuru sei zvinhu zvatiri kuisa pamberi tichiti ndidzo dzinogona kuvanzira dzekugadzirisa matambudziko atinawawa. Saka izvi tazviitira kuti SADC pamwe chete neAU pamwe chete nehurumende yedu yemuZimbabwe vakwanise kuona zvichemo kana kuti zvinyunyuto zviri kubva kuvanhu maringe nezvavari kusangana nazvo panyaya dzehuman rights. Saka zvatanyora izvozvi tingangoti ndiyo basis yatiri kuda kuti tinge tichizoengage kutaura neSADC pamwe chete nehurumende pamwe chete neAfrica Union. Zvakakosha kuti tiengage kana kuti titaure nehurumende neSADC neAfrican Union nokuti ndo vane masimba ekuti mamudzi kwatiri kusangana nawo anga achigadzirika.
Saka kunyorera kwamaita SADC neAfrican Union uko muri kuti ndo vane mhinduro here yematambudziko emuZimbabwe? Vamwe vari kuti mhinduro inowanikwa kubva mukutaurirana muZimbabwe.
Kana tichinyorera sangano reSADC neAfrican Union hatisi kuti ndo vachange vane mhinduro dzekugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe, asi tiri kuti ndo mamwe emasangano akakosha kunge vange varipo vachibatsiridza kugadzira matambudziko muZimbabwe. Vana vemuZimbabwe ndo vari pamberi pekusangana nematambudziko awa, ndo zvekare vanofanira kuva pamberi pekutsvaga masolutions ekuti tigadzirise maproblems iwawa. Asi vana veZimbabwe vari vega zvinovaremera, nekuti tinoziva hurumende yedu mapindiriro ainoita, tinoziva hurumende yedu maitiro ainoita kana vana veZimbabwe vachinge vachisimuka vachitaura kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka. Tinoona pachishandiswa force, tinoona hurumende ichishandisa propaganda, tinoona hurumende ichiramba kuti hakuna kumbunyikidzwa kuri kuitwa kwekodzero. Asi SADC neAfrican Union, Zimbabwe inhengo yeSADC, inhengo zvekare yeAfrica Union. Masangano maviri iwawa vane pumbiro nemitemo inofanira kunge ichitedzerwa nenhengo dzayo.
Munoona here masangano iwaya achizopindira mumatambudziko amuri kutaura kuti ari kuitika muZimbabwe aya, tichinzwa kuti hurumende iri kuramba kuti muZimbabwe hamuna dambudziko?
Zvinhu zvinoshoreka kana vana vemuZimbabwe vachichema kuti tiri kusangana nematambudziko, tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu, asi hurumende yakasarudzwa nevanhu youya iyo ichiramba kuti vana vayo vari kunyepa, vana vayo hapana matambudziko avari kusangana nawo. Zvinhu zvinozivikanwa nevanhu vese vari muZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So ndo patiri kupinda isusu tichiti zvakakosha kuti tinge tichinyorera kuSADC nekuAfrica Union directly kuti vange vachizivawo zviri kuitika. Hurumende inoripota kuSADC, inoripota kuAfrica Union, asi zvakakosha kuti masangano maviri iwawa vanzwewo zviri kutaurwa necivil society, vanzwewo zviri kutaurwa nevagari vemuZimbabwe directly kuitira kuti vave nemuono wakazara maringe nezviri kuitika muZimbabwe. So SADC neAfrican Union zvinosungirwawo kuti zvinge zvichiteerera kutaura kuri kuita vana vemuZimbabwe, nekuti vana vemuZimbabwe inhengo dzeSADC, inhengo dzekare dzeAfrica Union.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Mutori wenhau Hopewell Chingono anotarisirwa mudare redzimhosva nhasi zvekare, umo achaenderera mberi nekupa hufakazi panyaya iri kupomerwa rimwe remagweta ake amai Beatrice Mutetwa, avo vanonzi nemuchuchusi vamiswe kuve gweta raChingono vachipomerwa mhosva yekunyora zviri kuitika mudare padandemutande reFacebook rinonzi nderavo. Amai Mutetwa vari kuramba mashoko aya vachiti peji iri harisi ravo. Nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti zvinhu zvakaita seizvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende zvinokonzera kuti vezvemabhizimisi vatye kupinza mari dzavo munyika, sezvo nyaya dzekusungwa kwevatori venhau nemagweta nekushungurudzwa kwevanhu dziri idzo dzinongoramba dzichitaurwa pamusoro padzo pamusoro peZimbabwe. Munyori mukuru mubazi rezvemubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana havana kudayira nharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo.
Chekutanga chandingada kutaura ndechekuti kazhinji kazhinji vanhu vanozochema chema vachaya kuti chavarova chii, asi ndivo vanenge vagofa nekudenha mago. Nyaya yemabatirwa ari kuitwa vahopo wechimono inyaya inosuvisa chose nekuti vahopo wechimono munhu akasungwa achipomerwa mhosva yekunzi vainge vachironga kuti munyika muitwe zvemhirizhonga musi wa 31 July. Kutaura kuno 31 July wakadarika, hakuna mhirizhonga yakaitwa. Tatova muna August, hapasi kutarisirwa kunzi pangaitwe mhirizhonga. Saka vanenge vachiona maitirwo enyaya dai dare ranga richitonga kana kuti richishanda nenyaya iyi risingadi kunge richiita sekuti rine divi rakarerekera, vachimono vangadai vatoburitswa nekuti havana mhosva inenge ichinanganidzwa ichifananidzwa neyavari kupomerwa, nekuti musi wacho wakatodarika, zvavanopomerwa zvacho hazvina kunge zvakaitika. Zvaakuratidza kuti nyaya yavachimono yanyanyozara zvematongerwo enyika.
Nyaya iyi inoonekwa sei nevari mune zvemitemo kana nevakangotarisavo zvavo sezvo iri kutaurwa nezvayo munyika dzakawanda?
Nyaya yavachimono haisi nyaya inosiya hurumende iri pakanaka. Ndidzo dzimwe dzenyaya dzinoita kuti hurumende yava munangagwa iripo iyi inge ichitsoropodzwa zvakasimba kwazvo, nekuti zviri kuitwa nehurumende yava munangagwa iyi zviri kuitwa nematare pasi pehurumende yava munangagwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaingoitwa nguva yava Mugabe, ndo zvimwe zvezvinhu zvaingoitwa kana vachisevenzesa mashoko avo iwo muFirst Republic kana Republic yava Mugabe iya. Zvino kana vakatora zvinhu izvozvo vakazvikwenenzvera vakaenderera mberi nazvo, vapedzezvo vozoda kuzotarisira dzimwe nyika dzekunze kuti dzinge dzichishanda neZimbabwe zvakanaka, votarisira kuti vanoda kudyara mari dzavo kuti vange vachidyara vachiti munyika munenge makagadzikana panyaya dzezvematongerwo enyika hazvifambi zvakanaka, nekuti zvinenge zvichiitika izvizvi zvinoratidza kuti hurumende inomumbunyikidza. Hurumende inenge isingatendere kuti vanhu vange vachitaura pachena zvavanofunga, vange vachinyora pachena zvavanofunga, nyanyaya nekuti basa ravachimono ibasa reekunyora, ibasa rezvenhau ratingati ya journalism. Saka pasi rose zvinotozikanwa kuti vanhu vanoita mabasa akadaro iyaya vanofanira kutenderwa kuti vaite mabasa avo pasina kumbunyikidzwa. Zvino kana zvichiitika munyika, ndo zvinosiya hurumende iri pasina kunyatsomira zvakanaka. Yasiya hurumende iri pasina kunyatsomira zvakanaka, votanga kukahadzika. Kukahadzika zvekumbata aikahadzika zviya kuti chiiko chatirova ivo varivo vanenge vachigofa-gofa mago. Saka ndoona sekuti nyaya isina kumira zvakanaka yaakudzosera nyika kumasure.
Panyaya dzakaita seiyi, munofunga kuti hurumende ingadzibata sei?
Haisi nyaya yavachimono chete, inyaya yezvimwe zvakangowanda-wanda zviri kupomerwa hurumendeyo, kana kuti zviri kunzi zviri kuitwa nehurumende iyoyi, zvinosanganisira kungorova vanhu, zvinosanganisira kungobata vanhu vachinzi vozongorasirwawo kwavakarohwa kana kuti vakatochwa. Zvinhu zvisina kunaka, nekuti zvinoita kuti nyika idzokere kumasure. Tisati tatombotarisa kunze ukoko, vanhu munyika havafaniri kugara vaine utyutyu. Vanhu munyika havafani kugara vachida kutoti kana vanhu vorara vanenge vaida kutoti vaite zvekuvhara kumbaivhara zviya, nekuti vanenge vasingatyi makorora asi kuti kutya vanhu vanoshanda nehurumende. Zvinhu zvakashata, ngavatarisise ipapo vehurumende yava munangagwa. Dai vaita kuti tigarewo munyika tichifara, tichitandarawo tichifara sekufara kunoitawo vamwe vanhu vedzimwe nyika, kutongoti nguva nenguva Zimbabwe inenge ichingogara ichingonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinhu zvazodai, zvinhu zvazodai.
Avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mufinancial Gazette mune nyaya inoti chibvumirano chakaitwa nehurumende nevarimi vechichena vakatorerwa mapurazi avo chekuvabhadhara mari inoita mabhiriyoni matatu nechidimbu chemadhora ekuAmerica chinogona kumbomira panguva ino kuti hurumende ipe mari kubatsira vanhu nekusimudzira mabhizimisi, richiti hurumende iri kutofunga zvekutengesa zvimwe zvinhu zvayo kuti ibhadhare varimi ava. Daily News rinoti vamwe vakuru vakuru mubato reMDC Alliance vari kuda kuti mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Sikala vadzingwe mubato vachiti vanonyanya kushora ZANU-PF. Kuroniko rinoti pakati peguta reBulawayo kana kuti City Center ndiyo nzvimbo ine vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo, vichiti Caudry Park ndiyo ine vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadina majonga karimira nevamwe vose vanosapa Studio 7 toti zvakaitwa nevanhu vezanupiva zvinosanaka zvokuti mabhuta ngeutano vanhu vemDC otaura nevezanu chete rikatarana nedhimu neMDC Alliance nevamwe vose dakatarana nevamwe vosewo vanhu zvakanaka.
Please pastudio 7 atambura shuwa nezimbabwe atambura vaparara nyika dzose muzimbabwe muchatosara musina munhu ende kwatinenge tiri kunze kwacho vazhinji tisina rugare. Mwari wokudenga, Mwari wokudenga, ndava tidzure tsitsi.
Aivo sevakarobwa vashori vakatumwa ivavo vakafamba vachiona zvakaitika zvose. Handizi kuti unonyurapa iko matemadanda unongomukura zvisina musoro. Hazvidetseri zvavanoita izvi. Sharairi kuuraya vanhu sharaya zvanhu vanoti vakuru vabakwa nekorona kunyepa chaiko chaiko kuti vaone marovere vanhu hakuna wambobakwa vanodi kubakwa vachifa vose.
Makadii veStudio 7, nyaya yakundoda kuinangisa kumaticha uko kuZimbabwe uko. Kana mutori maticha nezvimapurisa emuzvimasoja imi musatombofa makachema chema kuti mari dzenyu shoma imi. Vanoziva kuti mari dzavo ishoma ndavo madhokuta avo manesi avo vanogara kudzimba dzavo ndovanoona kuti mari dzavo ishoma. Imimi zvenyu zvematicha izvo zvokuomusa musoro muchiti hanzi mari shoma ka. Nyararai mukai muchienda kubasa makanyarara musati nyaudza imi. Makuzoti nyaudza manje. Ndai kubasa makanyarara uko munopushwa iri kuenda kubasa kwacho iko.
Makadiva ashamarari veStudio 7 nemumwe ose munoteerera chirongwa cheStudio 7 nokukwazisai zvikuru netenda nenaudza chokwadi dzamunotipai. Tinoda kutaurawo nenyaya yevanhu veZANU-PF zvavari kuita vachitaura manyepo anonekwa nemunhu wese vachiti hakuna munhu ari kurohwa. Vanhu vachirohwa vachitsvagwa masikati neusiku. Asi ZANU-PF kudya mari here kwavari kuita? Hameno chii chiri kuitika? Asi ndinokumbirawo kuti kana zvichiita kana vakateererawo vanhu veZANU-PF Mwari kana nenyasha dzavo vachidawo pamwe zvichapfuurawo. Nekuti vari kutaura manyepo vanhu vamwe vari mumatirongo vakasungwa vamwe vachirohwa vamwe vachirepwa vanhu. Asi vanhu vari kuaramba vachingotaura manyepo vachiti hakuna munhu ari kurohwa. Totokumbirawo nyika dzirikadai nedziri kutopindira idzi kudai zvatoramba zvachidaro tototenda nyasha zvikuru dzamwari kuti Mwari ngavapindire muZimbabwe. Zimbabwe yaoma. Tinotenda zvikuru. Ndipadoni pamutata.
Makadii paStudio 7, isu tiri kuchemawo tine dambudziko redu rekuti vanhu vari kuramba ma$2 sevanhu vasingaoni ndomari dzatinokwanisa kuwana. Saka tatambura tichazi kuti tororama sei nyika yeZimbabwe because ma$2 havachamadi endi ndomari yatinokwanisa kuwana isu sevarombo. Zvinotodii muno mukwekwe havachatoidi havachatomadi ma$2. Tatambura tibetserei veduwe tatambura ma$2 havachatogamuchiri. Votozozvimanikidza kuita kwaokei kwavanga usingadi kuita nekuda kwokuti kuvanhu mashopusi akawandisa kwese kuvanhu vakawandisa vari kumaramba. Saka tokumbira kubetserwa tikwanisewo kutengawo nema$2 tigolewo kuraramawo nokuti ndoyoga mari yatinokwanisa kuwana because hatina hapana munhu akakupa 5 yakabatana kana 10 asi kunze kwema$2. Saka isu tichafa nenhamo kana zvikaramba zvakadaro. Ndatenda.
Mangwana naka naka vashamarari ve Studio 7. Mangwana naka naka kubatereri ve Studio 7. Zita nditimo game changer ndiri ku Johannesburg. Onai zvatiri kuitirwa nevanhu veZANU-PF. Munhu anorohwa ounzwa kuchipatara, ounzwa kukoti neambulance. Vorambidza hama, vorambidza vanhu kumuona nokuti vari kuziva zvaakaita. Toramba tichiudzwa nyaya yekuti sanction. Saka sanction racho rinobva sei nezviri kuitwa neZANU-PF? Richabviswa sei sanction? Saka vanoda sanction maopposition here kana kuti ndeve ruling party vanoda sanction rirambe riripo? Ndodzokera panyaya yandinoda chaiyo, inyaya yakataurwa navanhu vakaita sana Julius Malema, vanhu vakaita sana Musi Maimane. Vanozama kuda kumira nesu vana veZimbabwe. Saka isu vana veZimbabwe nesuwo ngatisimukei, kana musi unonzi kuembassy ngatisimukei nesimba tivaratidze kuti tinotodavo izvo, nokutoti ZANU-PF must go, nokuti vanhu havatinetsa guys, vanhu havatinetsa. Ndo nzira yega ingatobatsira iyoyo. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemitemo muAmerica reJustice Department rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti chikoro chepamusoro cheYale University chinoita zvechisarura pakutambira vadzidzi chichisiya vamwe vechirungu nevekunyika dzekuAsia. Ongororo iyo inonzi yakatora makore maviri, inonzi yakabuda nemashoko ekuti Yale University inorega kutambira vadzidzi vazhinji vanobva kunyika dzekuAsia nevadzidzi vechichena vemuAmerica. Gore rapera, dare rezimhosva rakawana Harvard University isina mhosva yerusarura mushure mekunge hurumende yava Donald Trump yaiendesa kumatare edzimhosva. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti Department of Justice iri kutambisa nguva sezvo zvikoro zvepamusoro zvizhinji zvichiita izvi nekuti zvinoda kuti vana vechikoro vazive pamusoro pevanhu nenyika dzakasiyana-siyana.
Nyaya iyi mamiriro ayo nezvandinoziva mayunivhesiti akawanda-wanda andinodzidzisa ndezvekuti mayunivhesiti vano injirira chaizvo yatinga to go out of their way kuzama kuti maclassroom avo muve navana vechikoro vanobva kumaresa akasiyana-siyana, vanobva kuvanhu vakasiyana-siyana, vangava vatema vomuno maamerica kana kuti kune dzimwe nyika vatema kana maasian kana kuti maamerican kana kuti vokusouth america.
Sei vachidaro? Chii chinobuda muchirongwa ichi?
Chikonzero chavanoitira izvozvo kuti vanorerekera kuvanhu vemamwe marudzi ndechekuti inzira yokudzidzisa zvizvarwa zvomuamerica zviri kufunda kuti kune dzimwe nyika, zvekare kune dzimwe nyika idzodzo kana tichidzidza navanhu vavo muchikoro vanotitaurira zvinoitika kunyika idzodzo. Saka inzira yekudzidzisa zvakawanda kuti vanhu vomuamerica vakwanise kurespekta kukudza vokune dzimwe nyika vokuna mava marudzi vari muno muamerica munomu, nokuti kana ukasagarisana padhuze nomumwe munhu wokune rumwe rudzi aunganyatsikuhwisisa kuti zvii zvinoita kuti aite zvaanoita. Saka maclassroom atinoticha mamwe acho ndinoona kuti mayunivhesiti anobva ati varungu vawandisa sega itimbodii nyange vari qualified chaizvo vakapasa chaizvo vanobva vati aiwa vawandisa sega tisiyire dzimwe nzvimbo kuvatema kana kuti kuna vamwe vanhu vanobva mhiri kwamakungwa kuitira kuti kana gurupu iroro classroom iyo yakuzogara inenge yakudzidza zvidzidzwa namagariro tsika namagariro zvokune dzimwe nyika kwese.
Kana chinangwa chiri ichocho, sei zvakuitwa sekuti imhosva inofanira kugadziriswa?
Chikonzero chinoita sekuti imhosva inofanira kugadziriswa ndechokuti Department of Justice reAmerica vanenge vasinganatsi kunzwisisa maitirwo anoitwa muzvikoro kuti dzidzo inopakurwa sei kuvadzidzi. Haingopakurwi chete kubva mubhuku, aiwa, inopakurwavo nokusanganisa vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vakagarisana pasi vachisheya maidea muklasi vachitaurirana vachiiswa zvekare mumagurupu okuti vaiti magurupu assignment aya. Saka ndoona sekuti Department of Justice yainyanya kuenderera kwaisina ruzivo rwazvo kuti education inobva.
So kuona kwenyu, munofunga kuti mauniversity achakwikwidza here zvafungwa neDepartment of Justice izvi?
Vachakwikwidza chaizvo nezvose zvavari nazvo namaonero angundoona sekuti vachatohwina, nokuti katarisa panyaya iyoyo yeyeuniversity totoona kuti vatoti izvi zvedepartment of justice izvizvi ndezvenhema izvi hatizvitereri, vanotinyepera nokuti vanoziva pavakatsika, vanoziva zvikonzero zvavanoita izvozvo zvavachazoenda nazvo kukoti vagohwina, nokuti haisiyo yunivhesiti yoga yayo yunivhesiti inozviita. Mayunivhesiti akawanda mamwe andinotodzidzisa izvozvi zvakaita saana Capital University, chero classroom yaunoinda mune enditoyana vamwe vanhu vanga vanobva iri kwamakungwa kana kuti vanobva kuna mamwe mastate okuamerica, hapana classroom inenge isina vatoti maminority vayavaya vanobva kumarudzi ana vanhu vashoma. Zvinotoreva kuti kuvavo kwavo muchikoro imomo kunenge kwatodzivirirawo nzvimbo dzavamwe vanobva kumarudzi akawanda akaita savarungu namaasian, vozoti isu tadii tasarudzwa. Asi ndiyo nzira inoitwa mumayunivhesiti iyoyo yekuratidza kuti kudzidziswa hakungobvi mubhuku chete, kunobvawo pakugarisana kwetinenge takaita muchikoro.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Chikwata chake chefour brothers nekambo kavo kanonzi Rudo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vapi zana nemakumi maviri nevasere 128. Masangano manomwe emudunhu reSADAG anobuda negwaro rine zvaanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau Hopewell Chingono anotarisirwazve kumira pamberi pedare redzimhosva nhasi. tashika kumagumo echokongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndiri Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.